kuvamwe wozvavo zuva ra18 kubvumbidzo varikurangarira kusunungurwa kwenyika kubva muudzvanyiriri hweutongi hwevachena. Asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara nekushanda mubotswana zvinoti zuva iri harichina chiremera. Vajosaya Patanza, avo vane makore makumi mana nemana vachirarama nechamuka inyama mufrancistown botswana, vanoti zuva iri harichina chiremera nepamusana pemamiriro akaita zvinhu.
Saka zvinezvi chokusebira pana chamuga tangozvigarira tongorangara mudzi torangarira vamagamba akapira hondo tiri mudzimba dzedu takazviyarira, nokuti nyange tikada kuti tiselebrate mwanana nekufamba tinewana kupi uye tikada nekufamba kufambisa tinewana kupi zuva china zvo zvekutenga kwanza kutenga mumashopu. Saka hapana zvinhu zvachangoseba tiangorangarira zva tiri mudzimba dzedu zvacho torirangarira asi tisingatiselebrate and we don't have the means of celebrating.
Kunyange hazvo vachizvitutumadza nenhoroondo yekurwirwa kwerusununguko rwenyika, vaBlessing Matiki vanoti chekupemberera hapana nokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi nematongerwo enyika.
Independence hongu ichokwadi, tinofanira kuidi kuicelebrata nekuti ichokwadi zvakatora nguva uye vazhinji vakadi vakaluza upenyu hwavo. Asi manje zvoyakarwirwa independence nyika tikatora, zvetaitarisira kuti ndozvetichawana hazvisizvo. Saka izvozvo tiri kutochema kuti murungu aitove nani, Smith uyu aitove nani.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe icho chinodzidzisa pachikoro chevakoti mudhorobha refrancistown vagracious mutonhori vanoti nhamo yevana vezimbabwe ndechikwepa nefodya.
Vanhu vekumusha vachibuda mumusha vachiti vari kumbonotsvagawo magreen pastures, nyika dzavari kuenda kana kwavafanira kuti vabatsire it's impossible nekuti nyika idzodzodzo system dzavo dziri kufaila ichi vanhu vekumusha, even though vamwe vachiuya vaine experience yekuti inobatsirawo pamwe nyika dziya dziya, isu hatisi kusupport. Tatisa uchiona dzimwe nyika uchiona vamwe vanhu uchinzwi mazanofobia.
Muzvare Joy Chikura, avo vanoshanda vakazvimirira voga muhaburoni, vanoti rusununguko rwuri muzimbabwe harusi rwekupemberera nokuti vana vezimbabwe vari kudya nhoko dzezvironda.
Ticelebrate independence nokuti 1 hatina minda, 2 hatina mabasa, 3 zvipatara zvacho zvina mishonga, dzidzo iri kuramba ichingodzikira gore negore, uyezve uori uri kuramba uchiwedzera. 5 vanhu vedu vari kuurayiwa kana vakati vataridzire kuhurumende kuti ivowo havasi kuzvifarira zviri kuitiwa ende uyezve havasi kuwirira negavhenmendi vari kupokana, munowanika kuti vanhu vanopfurwa vachifa.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 panguva iyo upfumi hwenyika hwainge hwakasimba. Asi nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika dzinoti kutadza kutonga kwehurumende yezanupf kwemakore akawanda ndiko kwakasiya nyika yava mamvemve. Asi hurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo yakatsiva yava Robert Mugabe inoti yakazvipira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokutonga kwejechetere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.